This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anasi uri musi wesvondo, mbudzi 1, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotendwa tinokwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. National Council yeMDCT inobuda nechisungo chekusapinda musarudzo kana pasina kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho rekuverenga vari pamudyandigere riri kuitwa nehurumende senzira yekutsvaga maghosti weka, kutsvaga utane mugate sezvo hurumende ichiziva pane dambudziko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington, D.C. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington, D.C., tichikuudza zviri kuitika munyika. Musangano weNational Council yeMDCT, wakaitwa nemusi wechitatu, svondo rapfuura, wakabuda nechisungo chekusapinda musarudzo kana pasina kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vanoti danho rakatorwa neNational Council iri rinongotsigira gwaro rakaparurwa nemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai mwedzi mishoma yapfuura rekuramba kupinda musarudzo kana pasina shanduko rinonzi without reforms no elections. VaGutu vanoti vaTsvangirai vachabatana nevamwe vemapato anopikisa mukupinda munyika dziri muSadic vachidzitsanangurira pamusoro pedanho iri. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chisungo chokutanga ndechekuti takaona zvikodzera izvo sebato reMDC kuti tirambe tichiona kuti mareform atakati aitwe, maelectoral reforms atakati aitwe, takatungamirirwa naPresident wedu vaMorgan Tsvangirai aitwe. Ndofunga vateereri vachiri kurangarira kuti masvondo mashoma akapfuura. President Morgan Tsvangirai vakaita launch document redu muchirungu rinonziro the Rene document, kana kuti without reforms no elections document. Iro rinokwenenzvera zvose zvatinoda kuti zviitwe kana kuti zviepo pamareforms, maelectoral reforms. Zvinokwanisa kuti tizoti isusu sebato guru reMDC tinokwanisa kuti taakuzopindawo mukwikwidzo. Saka National Council yakaita iyo resolve kuti tinoramba takatsigira dokumendi redu iroro rewithout reforms no elections, rikatsigirazve kuti tinofanirwa kutenderera mberi kunyanya nenyaya dzokuona kuti mareform acho tamapusha zvakanyanya. Saka president wedu vaTsvangirai vachazenge mazuva mashoma-shoma anotevera vachange vachienda muSadic region muno, vachakanda kuenda kwavapresident kama kuBotswana vanova ndivo sachigaro veSadic, vachinotsanangura kuti mareform chaizvo vatinoda ndeapi, vachinovatsaridzawo gwaro ratakagadzira reRene.
Panyaya yesarudzo iyi yamuri kutaura yegwaro renyu, tinoona kuti pane nguva yakambobuda zvakare bato renyu richiti richange richipinda musarudzo dzichaitwa. Zvakamira sei? Hamusi kukanganisa vanhu here vateereri kana nhengo dzenyu kuti vazive kuti mumire papi?
Vateereri vedu vebato reMDC vari pachena chaizvo nezvatiri kuita. Vanoziva kuti isu hatisi kuti tinotya kupinda maelection, asi tiri kungoti hatikwanisi kuti tirambe tichipinda maelection atinoziva kuti zviri pachena kuti anopirwa.
Mu mutawariri webato reMDCT Vaobeti Gutu vari parunari muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho rekuverenga vari pamudyandigere riri kuitwa nehurumende kutsvaga uta nemugate. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekukurudzira kuti vari pamudyandigere kunze kwenyika vaende pamizinda yenyika munyika dzavari vachinyoresa mazita pamwe nekupiwa magwaro anoratidza kuti vachiri vapenyu kana kuti certificate of life. Izvi zvinonzi zviri kuitirwa kuti hurumende ione kuri kuenda mari dzemihoro uye kuvhara mwena yemaghost workers. Asi mutungamiri wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti izvi hazvina zvikuru zvazvinobatsira kunze kwekunge hurumende yatora matano ekuvhara huori.
Zviri kuratidza kuti tasvika kwamvura yacheka makumbo zvokuti hurumende yakubvumirana nezvayanga ichimboramba zvokuti kune maghost employees kana maghost pensioners kwenguva yakareba chaizvo vanga zvichitorambwa kunzi hakuna chinhu chakadaro, hakuna chinhu chinonzi ghost worker. Asi iko zvino nokuda kwokuti zvinhu zvatsviriridza nyaya iyi yave kutaurwa. Asi maitirwo azviri kuita acho ekuti munhu anongouya achinyoresa kuti mupenyu, achiratidza kuti mupenyu, zvinonetsa kuti tive nechivimbo chekuti mwaka uno zvinhu izvozvo zvichatanga kuitwa. Ko tiri kumbotadza sei mari dzatinonyatsoziva kuti mari dziri kumadiamond kwachiyadzwa dzisi kupinda muhomwe dzehurumende? Tiri kuregererei kubata nyaya idzodzo dzatinonyatsoziva kuti tikabata pamadiamonds tiri kubata mari yakawanda inti ingabatsire nyika. Tikabata nyaya yezviri kutaurwa namai tiri vano veauditor general wehurumende vari kuratidza kuti mari dzehurumende hadzisi kubatwa zvakanaka, dzimwe mari hadzisi kutomboenda kuconsolidated revenue fund. Zvinhu izvozvo zviri nyore kuti zvigadziriswe kana hurumende ikangoda zvayo ikaita chishuwo chekuti yave kuda iko zvino kuti zvinhu zvanga zvichiitwa zvisingafani kunge zvichiitwa zviregedzwe.
Asi hakusi kuomesera here vari pamudyandigere zvekuti tikatarisa sekuno kuAmerica, muzinda uri muWashington DC, mumwe ari pamudyandigere anenge ari kana kucalifornia achinzi anga achienda iye pauzima kuembasy.
Maitiro ari kuita acho kutarisai muone zvakaitwa kuEducation. Vaingoenda muzvikoro vachiona kuti vasipo pabasa ndevapi. Asi vakazobuda vanga vachinzi havapo, vakangobuda vachiti aiwa ka ndakandichihwara kana kuti musi iwowo wakauya ndakapane zvandanga ndichiita ndakandisi pabasa. Saka naizvozvo zvinochireva kuti muvimbe neprosesi iyoyo inenge yaitwa chimbi chimbi isina kunyatsoitwa zvakanaka. Asi paine dzakanyatsoitwa zvakanaka dzatinoziva idzo dzeNNP yang, handioni ini zvichibatsira kuti tigadzirise. Zvinonetsa. Saka naizvozvo zvinozoita kuti vamwe vange vachizoti inini handina kugona kuuya. Kana iwozvi vanonzi magosti vacho vanotaurawo vachiti aiwa ndangandisipo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende inonzi yakundikana kudzivirira chirwere chemombe chefoot and mouth, izvo zvinonzi zvaita kuti chipararire nematunhu akawanda emunyika. Chirwere ichi chinonzi chakatanga kuonekwa kumatunhu eMatabeleland North neMatabeleland South, chakazopinda mumasvingo neManicaland, uye iye zvino chinonzi chapindawo mudunhu reMashonaland West mushure mekunge chawanikwa kuMhondorongezi. Mumwe murimi asina kuda kudongwa nezita rake anoti chimwe chiri kuita kuti chirwere ichi chipararire inyaya yekutengeswa kwemombe kubva mudunhu rimwe kuenda kune rimwe, idzo dzisina kutanga dzaonekwa nevashandi vekubazi rezvezvipfuyo kana kuti veVet Office. Murimi uyu anoti nzara yabata munyika ndiyo yave kuita kuti munhu atsvage nzira dzekurarama nadzo, izvo zvinonzi zviri kuita kuti dzimwe mombe dzifambiswe neusiku kubva mune dunhu rimwe dzichienda mune rimwe dunhu. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Dennis Ngadziore. Vanova ivo munyori mukuru mubato reMDCT muHarare Province. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Dennis.
Atotenda mukoma Blessing.
Mukoma Dennis, tiri kuona kuti vechidiki vebato renyu vanga vachiratidzira muHarare umu. Chikonzero chei chakapa kuti mupinde mumugwagwa?
Takaona sekunge isusu semayuthi tingagara takanyarara, vanhu vatadhakitwa. Takanyarara mavhenda achitorwa zvinhu zvavo mudhorobha. Hazvazvo zvakanaka, tingati semayuthi it's our right. Ngatipinde mustreet to demonstrate.
Asi mainge mapuwa mvumo here yekuti munge muchiratidzira?
Tsamba takatisina mapurisa, but isusu we understand kuti sometimes mapurisa ungapa ungavapira vanokunyimai. Saka we have seen the real lies. We last time makatombotipinyiwa patakaita apply for June 16 commemoration. Takatorizova meeting made this interview muHarare Province kuti from now upwards hatichakwanisi kudini kunotifaya mapurisa nenyaya yemademonstration, nenyaya yekuti mademo iwayo vanovarambidza. Pamusoro pezvo vachinge vamarambidza vanozouya futi vane mentor yakawanda, but remarizeni yayo kurapa zvemademo rega vachiti hatina manpower. Saka takaroti vatotamba nesu tikati isusu isn't disabled because hatina mapanga, hatina mapfumo uye hatina even food. Tinongoita takazvimirira semazimbabweni macivilians. Saka zvadaro tikangoti isusu hatikwanisi kudini kuti anotify zvinodzimikwe nehurumende yamugana.
Makanga amuine tsamba yenyunyuto here apa?
Petition yeshuwa takatine petition yatakaronga yatakanyora seHarare Province. Petition iyi yange ine zvinhu zvitatu. Chekutanga inyaya yenyunyuto, inyaya yemabasa. Chechipiri inyaya yemareforms, kozouya inyaya yavadzamari. Asi mufamba imomo takazoona mavhenda emutaundi emudhorobha vamwe vanotiresa maNelson Mandela vakatojoinawo vanga vane zvinhuto zvavo futi vachikokana futi nenyaya yemapurisa ekanzuro yeHarare ari kutora zvinhu zvavo uye vachivarova.
Tsamba iyi yaendeswa kuna ani chaizvo?
Tsamba iyi first process ayoti tsamba iende kuna Tsengo Parliament kana Nasutiki Parliament. Sekuziva vamunoita kuti Parliament of Zimbabwe itiri ame hurumende inekasikadzira mutemo. Saka maishi zvakafanana nemaelections, even maishi zvemahuman rights abuses, angasokudini kupinda muparliament achiita table kuti dari nyaya yedu isusu semayuthi eHarare, semayuthi eZimbabwe ikwanise kuva an international issue because vanhu vari kutambura, vanhu vari kushaya mabasa, vanhu vari kukidnapwa ende vanhu vari kushinyidzirwa.
Saka muchaita here kumwe kuratidzira mune ramangwana kana kuti makangoita ipapa zvichibva zvapera?
Kuratidzira uku hakusizomira. Chekutanga ndechekuti izvo semayuthi eHarare tiri vigilant kuti tikwanise kusunungura vana vaZimbabwe, tikwanise kupa chiito zvedu. Semunhu ane nzara, munhu ane nzara haatumwi. Saka chikurudziro yangu ndeyekuti mayuthi ose eZimbabwe kana uine nzara, kana usina basa, kana uri vhenda ari kutorerwa zvinhu, kana uri vhenda ari kusungwa nekanzuro everyday, kana uri vhenda ari kuabhizwa nemapurisa ekanzuro, ibasa rako panguva inei kuti ujoine mazimbabwenzi, ujoine MDCT assembly kuti zvisunungure.
Muchashandawo here nevamwe vechidiki kubva kune mamwe mapato kana kuti zviri kurambazvo zviri muyouth assembly yenyu MDC?
Kana iri nyaya yekunyunyuta, iri nyaya yenzara, I don't think iri nyaya iyoyo inofuula kuti unobva kubato ripi or unobva kuorganizini ipi. Asi chinongodiwa chete as MDC youth assembly Harare Province tatongoita chete kuti isusu tiri kutungamira chirongwa ichi. Kana paine ane akasununguka, ane nzara, ari kurohwa, ane hama yakidnapwa or hama yakarohwa nezanupf, ngatijoine and we are free to work with anyone.
Hamutye here nyaya yekuti vamwe vanozokwanisa kurohwa zvakare zvatinomboona zvichiitwa nemapurisa apa?
Hakushe kurohwa zvako pagara kunoitika. Kuna vanhu vazhinji vakasvika pati inei, kuno vakarohwa and some of us akatomborohwa takawanda, but isusu hatisi kuti isusu our struggle naMugabe inge istruggle yekuti izvo tosva kurohwa zvacho because zvakatomboitika, we know munhu atiri kudhira naye.
Saka tichitarisa iyo nyaya yemabasa, murikuda kuti panyatsoitwe sei chaizvapo?
Panyaya yemabasa takatara nemabasa vakaMugabe vakapromisa and chinotieka manje chii, vakapromisa 2.2 million mabasa and 2.2 million mabasa iwayo sekumira kwazvakaita izvezvi. I don't think kuti pane even a job yakiyedzo zvichireva izvo kuti ibasa redu semazimbabweni semayouth kuti mabasa iwayo akiriyetwa. Kana munhu atadza afaita go to the people in mazimbabwe nodhadha kuti some people vangakwanisa vakavhota asi vakavhota vasingazivi, vangakwanisa vakavhota vachingovhota chiti basa ndakuzoriwana.
Asika vamwe vanoti ivo nyaya dzekuratidzira idzi mukoma Dennis hadzibatsire, mungadai mapinda kune vanhu muchivakurudzira kuti vaende kunovhota panguva yesarudzo?
MDC tasimba re province aiziyo chete program ya iripita ema demonstration kila program za kare eto jama program e registration registration mtuluku zema ito na wabawa arizo ino vota pamusole preso ma program za kare ema program ema scholarship we patuku ingeja majuse decision local international kumba sama youth
aiwa tinokutenda imkuma Dennis nekupinda mchilongwa chedu
andotenda mkuma present
Manga makateerera kubva kumunyori anoona nezve vechidiki mubato reMDC kana kuti MDC Youth Assembly Harare Province mukoma Dennis Ngadziore muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing tinoimba vechidiki vari kushandisa mukana wekuteerera zvirongwa zvavari kuwapa zvinodzidzisa. Munhau dzemitambo, mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympic Committee vaAdmaya Masenda avo vanga vari kumusangano weAssociation of National Olympic Committees wakapera nechishanu muWashington DC vanoti vakafadzwa zvikuru nezvavakawana kubva pamusangano uyu. Musangano uyu wakapindwa nemakomiti anosvika mazana maviri nemashanu anobva munyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamasenda pamusoro pezvenyaya iyi.
Ma associations ema Olympic committees anosangana ne executive tichipiwa atinoti ma briefing kana kutaurirwa kuti zvii zviri kuitika muma Olympics pane ma program anenge achiitika pane mari dzinenge dziripo vanenge vachitudza kuti zvinhu zvakamira sei saka inoitwa every year kuti ma Olympic committees enyika dzese 205 anosangana gore rino it's Washington next year it's Doha Goraka pera takasangana ku Bangkok.
Mungati imi zvii zvamadzidza sei Zimbabwe pamusangano uyu?
Kuti programs dzemitambo dzesport yatiri kutaura kuti dziri kuendera mberi isusu tinenge tisarire mbichana pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuitwa uyezve chatinoona kuno ndechekuti isusu kumusha nyaya yemitambo nenhingi tinofunga kuti zvinhu zvatinoita muspare time vamwe uri kunyatsoona kuti zvinhu zvavari kuita zvakabatana nezvimwe zvinhu zvavanoita zvechikoro zvemari unotonyatsoona kuti zvinhu zviri pakati peupenyu hwavo
Tinoona zvakare makugadzirira imi kuenda kuBrazil 2016. Mungati sangano renyu ragadzirira zvakadii tinoona vasikana vebhora vakakwalifaya svondo rapfuura.
Chekutanga ndechekuti pakugadzirira nyaya yekuti vanosvika here kuuya kumagames izvo zvinhu zvinenge zvakagara zvakarongwa. Isusu chatinofanira kuita kutaura nevanhu vekuIOC kuInternational Olympic Committee nevanhu vekuENOC zvakaita kunoko. CEO wedu Ana Munguni ari kutosangana neyatinoti Olympic Solidarity nevamwe vanhu vakaita semaagents edu Kingdom Sport vanotibatsira kutinyatsoziva kuti zvinenge zviriko zvii zvatinofanira kutsvaga kuti tiwane kunyatso kuuya kuzonyatso kuenda kureo kwacho pasina madambudziko.
Avanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympic Committee vaAdmaya Masenda vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inobuda nechisungo chekusapinda musarudzo kana pasina kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho rekuverenga vari pamudyandigere riri kuitwa nehurumende senzira yekutsvaga maghost workers kutsvaga uta nemugate sezvo hurumende ichiziva pane dambudziko munyaya dzeuori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.